Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje.
Ibandla linye ngalinye lengakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa, 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga, njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela.
Nanko ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene lendlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
WeStudio 7 achitsanangula mulimi rwechindebele mashangiro anoita Electoral College. Iyo zvino
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa 5 Mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica, anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri, vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava, vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Tinokutendai nekuona dzidziso iyi.
Of their human rights. Girls have the right to a safe, educated, and healthy life, not only during their formative years, but also as they mature into women. According to the United Nations, if effectively supported and educated, girls have the potential to change the world. Both as the empowered girls of today and as tomorrow's workers, entrepreneurs, mentors, household heads, political leaders, and mothers. It's now time to hear from the stakeholders of the show. We will get that to our listeners and viewers. Just to remind you, as we run this show, you are free to call us in, you are free to let us know. You can send text to us, you can message us on Facebook and on the web, and we will call you back if you would like to participate in this show. Let's take a look at a tailor, Mrs. Nomagugu Chili, who talks about this day in Victoria Falls.
Um, kwaba nama challenges zokuthi abazali baswela imali yokuthi ngiregist yokuthi ngiqhubekele phambili ngenhlelo zami zesikole. So ngabona kukuhle ukuthi ithi ngenze imisebenzi yami, imisebenzi yezandla. Ngaye ngiqalisa ukwenza ama-course. Ngayenza i-course eyokuluka okuthiwa i-cosmetology. Ngahlalahlala nje ibingancedi kangako because bengihlezi endlini bengiswele lapho engasebenza khona. So ngagcina sengenza i-fashion yiyo engilethela. So kakhulu abantu baba lama-challenges ena lothi abazali bayaswela imali yokuthi besifundise. Sicine la ungajakho okuningi, ugcine sikhomba lani lani. Ngadinga something yezandla, imisebenzi yezandla ikhona ongayenza eza kuyenza ukuthi uqhubekele lawe ngiphambili ngempilo. Lawe ma uthanda ukuthi ungareyizi imali yakho ubusuqhubeka ngenxa yokwanisa usiqhubeke nesikolo sakho ukusifundisa.
Okay, so ngaphandle kwendaba zesikolo, in terms of menstruation emntwaneni oyinkazana, yiziphi izinto abazisebenzisayo mhlawumbe kumbe inhlupho abahlangana lazo, kumbe lihlangana lazo?
Siyasebenzisa izinto ezihlukahlukeneyo, siyashiyana. Abanye basebenzisa amalembu, abanye basebenzisa ama disposable pads, then abanye basebenzisa ama sanitary pads. But abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu because bayabeswele ukuthi enganjani, engathenga iswele imali yokuthi enjani ethenga ama pads.
That there was a Miss Noma Gugu Chili in Victoria Falls speaking to Studio 7's Nokutava Tlamini in Vic Falls. Nokutava also caught up with Mr. Trimo Ndolo from the Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network.
And the Lama Elkala Tereka Code is Zamuwan Uti. Sesihambe njani ukuncedisa abantu abangamantombazane, sisilela ngaphi, sibone ukuthi singakhona ukuthi maybe sifinyele lapho esinokuya khona. Ngoba abantu abangamankazana ngathi bayi-future ye-community, ngathi umhlaba nje jikelele. So kubalulekile ukuthi sibe sibancedisa lapha lalaphana. So thina njengenhlanganiso siyazama kakhulukazi ukuthi sibancedise abantu abangamankazana, especially njengenhlanganiso sikhayelele kakhulu during their menstruation cycle. Uma bengena esikhathini laphana siyakhona ukubancedisa, sibanike into zokusebenzisa ezibancedisa for iminyaka engaba mithathu kusiya ku-4 years. And kathesi siqalisile nezikolo ungakhangela ezikolo laphana kuyabe kule sikotsho, then umntwana wenkazana asuke esiyasebenza isambuzi, then ma ephenduka laphana ethi uyageza izandla uyabe yi-1 sokumele akhojoze. So njengenhlanganiso siyazama ukuthi sincedise sikhonvetha ama-manual boreholes, then siwayenza esiba lama-solar pump, kube lezimpompi. Umntwana wenkazana asakotshoza amanzi nje sewathola, akwanisa ukugeza. So nje njengenhlanganiso kuqhathanisa kakhulu ukuthi especially emakhaya ngayo ma singatshintsha izambuzi lezana esizibiza ukuthi ngama-black toilet kube ngama-proper system, abantwana bekwanisa ukuthi besenza ama-proper system, then kube lama-basin umntwana akwazi ukuzigezela izandla zakhe kuhle.
Mr. Trimo Ndolo there from Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network. He was also speaking to Nokutava Tlamini again in Victoria Falls. On that note, let us take a short break. Please stay tuned. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, to discuss the International Day of the Girl, we are joined by the program's coordinator for an organization called She's Activated Girls Club, Mrs. Eunice Mandu. And also a very interesting story, a parent whose daughter has been a beneficiary of support programs that have been used to assist the girl child in Zimbabwe. Amai Millicent Chitanda, Amaila Michelle, we welcome you ladies to the show today.
Thank you. Good evening.
Awesome. Regaindi tange nemi mama, mai vamishi, ndimi munhu mukuru kapana apa, ndimi mune vana vadiki vachiri kukura vasikana ava. Titange nekutsvaga kuti zuva iri ratiri kucherechedza iri, International Day of the Girl. How important is this day to the day-to-day living of the girl child in this world?
Yeah, iri zuva ranhasi, 11 October iri. Rakanaka zvikuru ende tinotenda nekuti nekuva kwaro mukati meupenyu hwedu tisi sevanhukadzi especially tichinangana navasikana vechidiki of which vanotanga vari vasikana but at the end of the day vanozongova ana amai nini kuti zvatiri kuva necha today vachazozvitora futi kuenda nazvo even vava mudzimba mavo and they will do the same. I'm so happy kuti zuva iri rakagadzikwa ichitarisana nezvaiitwa makare kare zvainzi sending a girl to school is losing much for nothing. But nowadays zvakutoonekwa kuti kuendesa mwana wechisikana kuchikoro ingamanake pane zvakawanda zviri kubuda vabereki vakuchengetwa. Iya kwanisa kuchengeta iye pamwe even nemhuri yake yaanenge ainayo ende tinofara kuti nowadays nyaya dzemadrugs dzawanda nyaya dzemarelationship asiri mature kuvana vasikana akawanda but through this recognition ye girl child vana vakakwanisa kudzidziswa vakuramba vachifundiswa kuti izvi zvakashatira chii izvi zvakatsatira chii vachikwanisa kuita interact nevamwe vavo kungave kuchikoro kungave kumitambo and they are now realizing their full potential. Saka ndinotenda kuti now their rights are being appreciated.
Matsanangura zvakajeka ndovimba nevakateerera nevari kuona vakunzwisisaiwo batai makadaro ndinodzokazve kwamuri. Then I will come to you, Miss Mandu. What are you doing as an organization for young girls, for young women to support the cause of the girl in the country?
All right, thank you so much for having me, Ivan. It's so sincere. She's Activated Club to not only expose girls' information to stimulate their knowledge base, to not try by all means to be able to scan a kunze to expose the information because there are times are to shikura. Even the socialization process, kana culture, ABIT, vasikana wananga mukusha stereki.
vasikana taikudzwa kunzi vasikana tongokura tororwa. That was it. But then it's also sexually activated. Tinoti aiwa vasikana tikakosha. Vasikana anofanha kudzidziswa nekuti vasikana ndivana mai vemangwana ende ndonyikawo yemangwana. Saka tinovadzidza tinova expose ku information. For example, ini ndinopa example yangu inini. Ndichikurawo from my background. Nansiri munhu anga asingagoni kutaura pamberi pevanhu, anga asingagoni kutaura vakamera chaindenza kubebera kutya kuti nhaimwe zvangu kutonzwa ngeumwe yauchabuda. But then nations activated, I was exposed. Kiyoita maprograms akawandisa, masessions akawandisa, ezvinhu zvakasiyana-siyana, confidence, grooming and etiquette. Zvese izvozvozvo tinodzidzisa vana vasikana kuti vakure vachizivawo vange vari amai vemangwana vanoziva vane knowledge. So that's what we do, sexually activated. We expose them to information to stimulate their knowledge base.
Very loud and clear there. Bataiwo makadaro ndinodzokazve kwamuri muchidimbu. Ndombodzokera kuna mai Mishi mama. Takanzwa nyaya yakatipadza chaizvo nezuro kuti Mishi wenyu imimi akaitirwa onyasha akasangana nezvirongwa izvi zvikafamba mukatiudza kuti muri kufara nemafambiro azviri kuita. Mungatiudze iri muchidimbu chirongwa chamuri kushanda nacho chakatorawo Mishi.
Kunoku kumhondorongezi kuZimbabwe kune inonzi MTC. MPC founder wayo anonzi Maka wekune kumhondorongezi. Tiri kufara zvekuti nekuti community yedu kuno kusemhondorongezi aiwa yasimudzirwa. Foundation iyi iri kuita zvakawanda. Vana vasikana ava they are realizing their full potential in academics, in sports. Vana vari kupiwa sanitary wear. Vana vari kubhadharirwa maschool fees. And those girls vari kutamba especially soccer. Ari kupiwo even mauniform maregaria majezis ekuti vaonekero vachitamba, which is encouraging to other girls and even maparents. It's an eye-opener kuti maparents, even the caregivers, the policymakers should by all means support and appreciate the girl child. And I'm so I'm grateful that my daughter, my second born, was nominated. And I'm so I'm grateful. I want to thank MTC for such a noble idea.
Tizvinofadza izvo kunzwa vabereki vachitaura vega zviri kukurudzirwa zviri kuitwa nevana. Ndodzoka kwa muri Miss Mandu muchandiregerera. Ndinoda kuti titarisewo kuti hanzi ukakachidzwa kauchadya zvinonaka. Ndinoda kuti titarisewo kuti imimi mune vamwe vamunoshanda navo, mamwewo masangano amunoshanda navo, kana mamwe mapazi ehurumende, kana mapazi emamwewo makambani, kana zvikoro nezvimwe vamunowirirana navo mukudyidzana kwamuri kuita uku, muri kuona here sekuti sungawirirano yamuri kuita yekubatsira mwanasikana iri kuchovhera mberi muZimbabwe?
Tine mapazi akawandisa atinoshanda nawo tichiincluda even vagovernment. Ende unotoona kuti vana tinoita maoutreaches nowadays ekuti tinotobudawo tochoenda kunze, totonzi uyai kushamva, totonzi uyai kana kwamutaro uku, totoenda kana kumasvingo tichitodzidzisa vana. Ende unotoona kuti vana vekare isisi patikakura zvisati zvatanga izvi zvemaorganization zvakatosiyana. Makuru evana vemazano unotoona kuti vavanawo vane ruzivo. Ndisina kuti mwana ari muHarare here kana kuti mwana ari kumusha, vese vane ruzivo nekuti maorganization aya they are trained by all means kuti vabate even vana vari kwakadzikadzika kunonzi kusingasvikike. Saka ndinoti isusu nemamwe maorganization, magovernment, even ana UN Women vane maorganization avanawo, for example unonzi African Women Leaders Network, they are trained by all means. For example, kwa African Women Leaders Network tinoita maprograms ekuti tinotobedza vanhu vanobva kumasvingo, tinotobedza vana vanobva kana kwarusape tichisangana checheka one, toitiswa na matrainings aya anonzi matraining of trainers kuti tovadzidzisa ivo vanozodzokera kunga sei kunodzidzisa kwavanenge vachigara. Saka isusu nevamwe maorganization ese mudanho redu rekuti tinoda kutaura by all means empower the girl child kuona sekuti zvinenge zviri kufamba zvakanaka ende tikaramba tichidai sezviona sekuti haa patinosvika kumberi uku tinenge tichitaura zvinhu.
Ndodzoka kwamuri mai mishi timbotaura futi zvishoma matudza zviri kuitika kumhondorongedzo uko zvinofadza chaizvo. Zvii zvamunofunga imi kuti zvingade kuitwa kuti izvozvo zviri kuitika kumhondorongedzo izvo zviitikewo nyika yese jekerere, vana vese vasikana vawanewo nyasha dziri kuwana vamwedzi?
Ipapapo ndinofunga kuti panofanira kungoitwa dissemination of information through my gatherings, even the small communities. Kumuno kumamisha kuma rural areas, mutauni, worldwide. Pachungo iti kwa magatherings, iwa kuhunganiza wanasikana, iti mivai ni maparents awo, kana vituwa wane wachengeta, wachua tao na kukosha, nekunaka kukusupporta wanasikana. Izo shisho, we speak in Zimbabwe, hizi ni zime nika kwa tuwa nana zima shota omzi mwana achikura anu wana kufanga nisha anu fengala nasho sata aku wana support even before kana kuti juri kana kuti even after a crisis aliku wana support jine kuri grau mwana kuti kana wafanga nisha kawo oma say they should report ukwansa kutuwa support ya kanaka kuti wana iwa wo wakure wakina dati yeti ya wani wakanta kwa wachikura sata ndungo tinini zvibere zvakanaka kunoti nyika yese ive inotarisa nekurekonaiza kuti mwanasikana munhuwo ane marights ake, ane potential yekuti anokwanisa kuita zvakanaka, asatarisirwe pasi zvaiitika makare kare edayo kunzi sending a girl to school is a losing man for nothing.
Paive pakaoma makare kare ayo. Ndoda kuti ndidzoke kwauri hanzvadzi yangu Miss Mhandu, tichiri panyaya iyoyi. Munhu wese ari kungoti girl child, mazuva andinonzwa akawanda anotaurwa nezvevana vasikana, vadzimai echidiki, vasikana. Ko mukomana uyu munomusiyirei uyu?
Chinoitika ndechekuti mazuva ano takazozoona kuti girl child akuwandirwa. Chakaitika ndechekuti tichikura mwana mukomana ndiaingoonekwa kunge mwana, mwana musikana aiko pasaidi. Saka ndopatikazoona kuti aiwa mwana musikana ari kuita sei, ari kudzvinyirirwa. Maorganization akawandisa ndovaatanga kuti chii, kuti girl child. Asi isusu seshes activated under youth west africa. Chakati aiwa tichiyo mwana mukomana chine inonzi youth activated. So we have seen activated and deactivated. We all stimulate my knowledge base. Kwazi zichava vana vakomana kuti aiwa ngavadzidze kuita varume, ngavadzidze kuti kuva murume hakuzi kusolva maissues neviolence. But marume they have to be my gentlemen. Ndozvatinovadzidzisawo kuti aiwa ngave vanhu vari responsible, vasingatite maresponsibilities avo. So maprograms atinoita kushiza activated nekuhuse activated maprograms akangofanana ana grooming and etiquette wawo, ana confidence ese tinenge tichingomaita. Saka isusu sechis activated we have a brother club inonzi youth activated. And then ndakaonawo kuti nowadays arikowo mamwe maorganization pane yandakazva inonzi Padarewo nemamwewo mamwe andisingaziva hangu, since I mainly focus on the girl child. But I know out there ariko maorganization and we have some of them which are rising zvekuti manje neemapfunzwa mamwe akawanda.
Ndodzoka kwamuri mai mishi, ndanzwa hanzvadzi yangu ari kutaura kuti mwana mukomana makare kare ndiye ainyanya kutariswa, asiwo kwaane masangano ari kudhilawo nevana vakomana ava. Imimi mwana mukomana muchindienzanisa nemwana musikana wanhasi, zvakamirawo sei zviri kutsanangurwa nehanzvadzi yangu zvokuti kare zvaingonzi mukomana?
Ichokwadi ndo yada mutaura yaichiti it's far much better to send a boy to school than sending a girl to school. Mukomana aingonzi anofanira kuwana zvese zvepamusoro musikana achijanyirira. But nokuda kwekurekonaiza girl child yakuitwa mazuva anei nekuapreciata vanasikana, mazvaitwa kare zvaizvira vana vaakuenzaniswa, mukomana akuenzaniswa nemusikana even panhaka chaipo chaipo. Baba anosiya vatoti uyu imba yekwakati kuborodhero, uyu mukomana imba yekwakati kakunga leku Southland kana kupi vakuenza niswa nekuda kwekuti vakazorealize kuti aiwaka vana vese chi vanhu ende maprogram echikomana anoitwawo paanoitwawo masangano avanoitwa zvavako zviri kuita saka tese zvava kuti vana vedu vese takuvakoshesa ende tiri kuvasapota nezvavanenge vachida kuti vaite.
Aha, pajekesa hapo tapanzwa. Ndodzoka kwauri hanzvadzi yangu, ndokubvunza kuti vanoda kushanda nemi, vanoda kubatsiranawo nemi, kune makolaboration kamazuva ano, vamwe vanoti ngatibatsiranei apa, tionesane apa, vanoda kukudedza iyo tinonzwa kuti mati makakura muchinetseka kutaura iko zvine izvi, mavanyanzvi yekutaura pane vanhu, vanoda kushanda nemi, vanokutsvaga ikupi?
Alright, it's on the three club in the other United States, Africa. Saka makada kuti tsvaga vanongoenda pa Facebook page yeve Facebook page yakanzi Youth Vets Africa makaenda pane information yedu yese kubva kuma contact numbers ma emails edu aripo. We also have Instagram page yedu ye Youth Vets Africa and then we also have Instagram pages and Facebook pages for She's Activated Girls Club ne Youth Activated Girls Club. It is so we are located in Warren Park 1. Tinowanika kana makaenda pa Warren Park High School. Munokwanisa kuwanawo vanoita nezveShe's Activated Club. You can join from there kana tinotibata pafone. But then you can be everywhere. Ukangotibata pafone chete, we are open to collaboration. Hatirambe nekuti tinoda kuti zvatiri fighter for zvinge zviri zvinobudirira.
Ah, tinotenda. Mandouya kwamuri mashoko amunoda kusiyirawo vana ava vasikana vechidiki vatiri kucherechedzera zuva ravo nhasi ava ndeyekuti kudii vasarewo nembuva.
Ini ndinongoti vasikanaka aiwa gonna be days sumukai arise and shine zviratidze unyanzvi hwaunawo hachisi nyaya yemabhiketi academics zvese maprojekt ese ari kuitwa kungave kutamba bhora kutamba kubika chaiko chaiko sumukai vasikana muchasaririre muchiti izvi ndezvevakomana hakusisina zvevakomana. Like of opportunities in terms of employment, in terms of activities. Sumukaiwo is show your potential. And then you see the benefits of it. And you can have a passion nasho. So I know what was kind of way. Yavanguva ine ndimo tsumuke.
Aiwa ndino.
Ndingatenda here ndinga morosa here.
Muda kumoresa aniko mama nguva yapera.
Paka ndadambo morosa mai vangu vanonzi eni muchitanda vari kumarondera.
Mama
vatenda NTC.
Vanofara chaizvo nhasi kunzwikwa paredhiyo vachimhoreswa nemwana. Tinokutendai zvikuru mama. Mai vamishi amai Millicent tinokutendai zvikuru kunge mange munesi muchirongwa chedu chanhasi. Tinoda kutendawo zvakare hanzvadzi yangu tino Eunice Mandu nesangano renyu ramunoshanda naro nemamwe ese amunoshanda nawo kuti mange mapindawo pachirongwa chedu chanhasi. To our viewers and listeners, we also want to give you our gratitude and thank you for following these programs every day, Monday to Friday, pano pa Studio 7. Tinokutendai zvakanyanya. Nhasi togumira pano, tosangana zvakare nemusi wemuvhuro tichienda kumberi. Anokuonekai nemufaro, Jimmy Evans Zvininga ndiri muWashington DC. Thank you.